Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 20/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoye zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzorera kuZimbabwe Electoral Commission ZEC gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu pamwe nekusvitsa zvakabva kudare reparamende. Vaimbove mupurisa kudivi rematikiti vare Criminal Investigations Department CID vaJason Muvevi vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Muimbi vari zvakare Gwenyambira nemukurumbira Ambuya Stella Rambisai Chiweshe vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzorera kuZimbabwe Electoral Commission ZEC gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu kana kuti Preliminary Delimitation Report pamwe chete nekusvitsa kurudziro yakabva kudare reparamende pane zvarakati zvinoda kugadziriswa pagwaro iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vati vari kupa ZEC zvakabva kunhengo dzeparamende vachitiwo vachazopawo pfungwa dzavo nezvegwaro iri musi wemuvhuro.
The debate in Parliament, which can give you the impact of the feelings by members of Parliament.
Vaisa fungwa dzavo pagwaro remiganhu, asi pamusoro paizvozvo vabva vaisa gwaro renhaurirano pakati yakaita muParliament kuti muone kuti nhengo dzedare dzinonzwa sei nezvegwaro iri.
Vachitaura mushure mekutambira gwaro remuganhu iri sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vachanoongorora pfungwa dzakapiwa nezvegwaro iri vogadzirisa pavanofunga kuti panoda kugadziriswa.
Vaitarisa toiongorora toona kuti ndepapi pavaine nyaya yekuti kana kuti pamwe takakanganisa kuti 1+1 = 3 kana kuti 1+1 = 4 ndo zvatiri kunonotarisa togara pasi. Kana tatarisa togara pasi patinenge taonawo kuti apa pakakanganisika tinopasikwa tidzi, asi pasina kukanganisika tinopasiya pakadaro nekuti bumbiro remutemo rati isu veZimbabwe Electoral Commission ndisu tine tsvimbo yatapiwa yekudhara miganhu yemawodzi nemaconstituency. Tichaita saizvozvo tichitedzera bumbiro remutemo.
Vawedzero vachiti vari kutarisira kuti kupera kwemwedzi uno vanenge vapedza kugadzirisa gwaro rekutarwa kwemiganhu iri. Vachibvunzwa pamusoro pezviri kunyunyutwa nemapati ezvematongero enyika pamwe nedzimwe nyanzvi mune zvesarudzo pamusoro pekwavanoti kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo enyika iro rinoti vavhoti vanofanirwa kuva vakaenzana mudunhu rega rega kana kuti constituency, uye izvi zvikasaitika havafanirwi kuva vakawandisa kana kushomeka kupfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana. Amai Chigumba vati
manhamba kusiyana kwemanhamba 20% kune vari kunzwisisa kwoita vasiri kunzwisisa kwoita vari kunzwisisa asi vari kuda kuti zvingonetsa. Ehe, asi ndataura ndikati isi tiri kunonotarisa patanongedzerwa kunzi apa panenge pakakanganisika tiri kunonodzokorora. Handiti kubvira tiri grade 1 taiita dzokorora, tiri kunonodzokorora kuti tionoti zvechokwadi pane pakakanganisika here.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vaimboshanda nesangano rakazvimirira rinonzi International Foundation for Electoral Systems vafarai mukuta vaudzawo Studio 7 kuti zvakakosha kuti ZEC tigadzirise zvinonzi zvinoda kugadziriswa neparamende pamwe nevari mune zvematongerwo enyika.
Pakava nekorokodzo yakabva kuma pato anotipisa yakabva kuparliament yakabva kuvanhu vakazvimiri yavo vachiti pane pakawanda panoda kugadziriswa sapamwe pasingarambwi pokuti ine consistency ine vanhu 20,000 ine 15,000 asi inoita 23,000 yeke haingagoni kurega zvakadaro inofanira kuti zvakapiwa nead hoc committee yakatarwa neparliament nemari komedinenge akapiwa neparliament agadziriswe kuitira kuti patinobata zvanzo yedu inyatoitwa mune zvakanaka.
Vamukuta vatiwo mukugadzirisa zvinoda kugadziriswa seke inofanirwa kuzviita nenguva kuti miganho ishandiswe pasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganho rikasabudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, miganho yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshanda. Bumbiro remutemo yenyika rinotiwo gwaro rekutarwa kwemuganho iri rinodzoserwa kuzeke kana rasiyiwa neparamende pamwe nemutungamiriri wenyika kana pachinge paine zvinoda kugadziriswa. Asi zeki ndiyo ine masimba ekubudisa gwaro remiganho rinozoshandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vaembo vemupurisa kudivi rematikitiva reCriminal Investigations Department CID vaJason Muvevi vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Frank Chikowore anoti panyaya iyi.
Vamuzvevhi vamiswa pamberi pedare nhasi mushure mekumboendeswa kuwedza nemapurisa nezuro uko kwavanonzi vakauraya vanhu vatatu svondo rapera vakasiya vakuvadza mumwe munhu zvakaipisisa mushure mekuvapfuura nepfuti. Mapepa ari pamberi pedare anoti vamuvhevhi vakapfuura ndokuuraya mumwe munhu zvakare muHarare muna Mbudzi wegore rapera. Vamuvhevhi vanonzi svondo rapera vakapfuura vakauraya mukuru wemapurisa pakamba yeWedza Inspector Maxwell Hove, mukuru wecheche Johan Maso wechishanu munzvimbo iyi, vaCrispin Mubvana Kasinarune pamwe navamunashe Majani vanogara mubhuku rekwamajani kuWedza kwakare. Rimwe remagweta avo vaSamson Dzingira vatenda kuti vaudza dare kuti vamuvhevhi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa.
Haingori nyaya yekutiwo vangu vachinyunyuta kuti pava vakasangana nekurohwa kwemustaff, saka vanoona nezvemutemo maprosecutors vati vachazoinvestigata voti paripoti izvozvo, saka ndo zvatange takamirirwa kuona.
Vadzingira vatiwo vachasvitsa chikumbiro kudare repamusoro zvekuti vamuvhevhi vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Tese tiri kuziva kuti inyaya dzemedha dzakatarisa nadzo, saka for now aiswa parimand zvichireva kuti akunge achange formally before the court andiya zvichireva kuti for now tichazoexplora yadu kuti tinokwanisa kunoapplya bail here kana asingati pamainstructions iwayo, asi bail rinoapplyiwa kuhigh court, so we are waiting to get further instructions from our client then totangira ipapo, but for now he has been placed before the courts. No process yet, not a placement on remand here, so that is the question.
Vamuvhevhi vari kupomerwa zvakare mhosva mbiri dzekuedza kuuraya vatenda emugova kuWedza mushure mekuvapfuura pavakauraya vaHove, uye vanonzi vakaedza kuuraya zvakare varafe wenyahwema vepachikoro chemutare Boys High School kwamutare mushure mekunge vanyahwema vavanyima chezvekudya. Vamuvhevhi vakazotizira kuMozambique kwavakazobatirwa vakadzoswa munyika. Mapurisa emuno achishanda pamwe chete nemapurisa ekuMozambique vanzi nemutongi wedare amai Evelyn Mashavakure vagodzoka kudare musi wakukadzi 6. Mune imwe nyaya, mupepeto hwepanhau rekumasvingo Redhimira Garikai Mafira kureva haana kuzomiswa pamberi pedare sezvanga zvakatarisirwa mushure mekusungwa kwaakaitwa nezuro achipomerwa mhosva yekuburitsa nyaya inonzi nemapurisa inokanganisa zita rawo. Gweta ramafira kureva vamatini mureri vati mapurisa atachazotumira masamanisi kana achizoda kuenderera mberi nenyaya iyi.
Ndava kudare ikoko ndo pavazonifonera vachiti havachagoni kuti vauye kudare kwandandiri nokuti tatatobva kupolisi kwacho vachiti vari kutevera, but pandachosvika kudare ndagarako kusvika kuma11 kwamaona uko nokubva ndatozoita vekufonera kuti ko munosvika nguva inda kungoti ndagara vakazoti hayo hatichauyiko. Ndopavazotanga kutaura mareasons andataura nokuti kana votida vachazo na kutipawe ni masamons asiwa they are no longer interested kutipawe kuni waindire mberi ne kesi ya onasi.
Masangano ya nawake kese Mr. Zimbabwe ne Committee to Protect Journalists CPJ anoti asikufara nekuramba hurumende yeZimbabwe ichishungurudza vatori venhau zvikuru sei pamberi pesarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Frank Chikowore.
Mune dzimwe nyaya dzanga dziri mumatare, chikumbiro chenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, makumi maviri nemashanu dziri kupomerwa mhosva yekuita musangano dzine chinangwa chikukurudzira mhirizhonga. Chekuti dziburitswe muusungwa chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi, hurumende ichiramba yakatsika madziro kuti vasungwa ava, avo vanosanganisira nhengo mbiri dzeparamende, havafaniri kubuditswa muusungwa. Ngatinzwei mutori wedu wenhau Frank Chikore achitiudza zvaitika panyaya iyi nedzimwe.
Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vati vasungwa ava vafanira kubudiswa muusungwa vachiti vanogona kuzovhiringidzana nevafakazi panyaya iyi avo vavaramba kudoma mudare vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa. VaGarauzive vati havazive kuti makomite CCC anobvumidzwa kuita misangano asina kuzivisa mapurisa kana misangano iyi isiri yeveruzhinji, kunyange hazvo vabvuma kuti makomite ezanupf akaita sepolitbiro haatsvage mvumo kumapurisa kana achiita misangano ngano yao. Dare ratinyaya iyi igodzoka zvakare kudare nemumvuro apo vaGarauzive vachange vachibvunzurudzwa nevachuchisi venyaya iyi. Ari kutungamira kuchuchiswa kwenyaya iyi vaPardon Dziva vaudza dare kuti vachaunza mukuru wemapurisa pakamba yebudiriro, asi zvapikiswa nemagweta evasungwa ayo achimupurisa uyu aiva mudare pese painzwi kwanyaya iyi. Rimwe remagweta evasungwa ava vaUbert Mandinde vati hurumende yave kutsvaga uta nemugate.
Isu tapedza yatinoti cross examination kubvunzurudza mupurisa uyu. Magweta ehurumende vazivisa zvakare kuti vachauyisa mumwe mufakazi kuenderera mberi nenyaya iyoyi. Hatina kufara neizvozvo nekuti hatina mapepa atati atapiwa anoratidza kuti pane mumwe mufakazi achauya. Vati vachauyisa mukuru wamapurisa kubudiriro police station, tichazonyatsotarisa nyaya yacho nekudhila nemapepa acho kana nyaya yoenderera mberi nemuswe mukuru.
Vasungwa ava vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vakotsa Machingauta nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya vakasungwa vari pamba pavamachingauta nemugovera Zvondo Rapera vakapomerwa mhosva yekuita musangano vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havasungirwe kutsvaga mvumo kumapurisa pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana vasingaite musangano weveruzhinji. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare ati nyaya iri kupomerwa mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna Chikunguru 2020 igodzoka kudare nemuvhuro. Rimwe remagweta avo vaJeremaya Bhamu vanotsanangura nezvenyaya iyi pamwe nedzimwe dzanga dziri mumatare nhasi.
Mudare ngatinda nga ndafambira nyaya yanhatu iyo kutanga ine chekuita namakomborero esipeshe anamoyo nekuogadzirwa Stanley Manyenga nasisikashamira yanga iri yaJob Scala. Nyaya iyi yakufudzwa mberi kusvika musi wa 24 Januwari.
VaScala vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzira mhirizhonga pamwe nekukanganisa mafambisirwo enyaya yemumatare zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yeCCC kunyatsine muzvare Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yeZanu PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi pamberi pedare. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 Masvondo Mashoma darika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rezvehumizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti Information and Communication Technology, Postal and Courier Services vaJim van Muswere vanoti zvakakosha kuti vechidiki vakasike kuwana ruzivo rwehunyanzvi hwechizvino-zvino kana kuti Information and Communication Technology, sezvo ruzivo urwu rwuri irwo rwave kunyanya kushandiswa muzvikamu zveupenyu zvakasiyana-siyana pasi rose. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pachiitiko chekuvhura zviri pamutemo nzvimbo dzekuti vadzidzi vezvikoro zveprimary vadzidzire makombiyuta muBulawayo nhasi vamuswere vati unyanzvi hwechizvino zvino ndihwo hwave kushandiswa mukuita zvinhu zvakasiyana siyana pasi rose nekudaro zvakakosha kuti vechidiki vave neruzivo urwu.
This equipment is to ensure that we will be able to build an ICT astute society, which is a society that is expected to transform the macroeconomic landscape of Zimbabwe.
Michina iyi yaunzwa kuti tikwanise kuvapa hwaro hwekuti tive nyika ine ruzivo rwechizvino zvino, izvo zvinove zvinotarisirwa kuti tigokwanisa kuvandudza mamiriro ezveupfumi munyika yedu yeZimbabwe.
Munyori mukuru mubazi reICT Dr. Beulah Chirume vaudza Studio 7 kuti bazi ravo riri kushanda nemamwe mapazi kusanganisira rezvedzidzo yepasi pamwe nerezvemhando dzemoto kuitira kuti zvikoro zvose munyika zvive nemacomputer lab. Vatsinhira kuti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vave neruzivo rune chekuita nekushandisa makombiyuta, vakati izvo zvinobatsirawo kurerutsa kudzidza kwavo.
Vana vedu vakugonawo ivo pachezvavo kuenda mberi kwematicha vachinonzwisisa zvimwe zvinhu zvavanenge vasina kuzonzwisisa muchikoro, nokuti vanokwanisa kuti vari kumba voita Google, voita surf the internet vachiwana ruzivo.
Mukuru mukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe Potras vaGift Machengete vaudza Studio 7 kuti boka ravo riri kuita urongwa hwekuisa macomputer lab muzvikoro kusanganisira zvekumaruwa pasi pemari inobva muhomwe yeUniversal Services Fund yavanowana kubva kumitero inobhadhariswa makambani enharembozha. Vatsinhirawo kuti vanoshanda nemapazi akasiyana siyana kuitira kuti kunyange zvikoro zvekumaruwa zviwanewo makombiyuta aya.
Kwataa tichinyanya kuenda tatichitanga tatirumvunzawo kuti kune magetsi here, kuitira kuti tisazoisa makombiyuta anozomiririra kugore runozonzi pazoiswa magetsi kana kuti gore runozonzi pazoiswa sola. Saka tatichinyanya kukonzendereta kunechi kunenge kune magetsi, asi nyaya yesola inyaya yatiri kutarisana nayo.
Vamachengeto vati gore rakapera Potras yakaisa macomputer lab muzvikoro zvinopfuura zviuru nezana rimwe chete, vachiti pazvikoro izvi zvizhinji zvacho ndezvekumaruwa. Zvikoro zvekumaruwa zvakawanda munyika hazvina magetsi, uyewo zvimwe zvacho hazvitori nazvivakwa zvakafanira zvekuti vana vadzidzire. Vachipa maonero avo pamusoro pechirongwa ichi, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati chirongwa chakanaka chose, asi panofanirwa kuonekwa kuti vadzidzi vekumaruwa havasarire kumashure.
Potras iri kuita basa rayo, basa rinofanira kunge tichishandiswa Universal Service Fund yainotora pamari dzese dzatinenge tichishandisa kumatelecoms kambani vachizopiwa 2% yavo. Tinotarisawo kuti kana tichiisa makombiyuta mumaebe schools, tine risk yekuramba tichiwedzera digital exclusion yevana vekumaruwa. Tinokurudzirawo kuti kana maprograms aya achiitwa, titarise kumaunderserved communities, kunyanya kumarural areas ari marginalized, vawanewo vana ive ikoko mukana wekuti vawane kupita nakushandisa masaisai zvano kutiwedzera kwavo kuwana dzidzo yemhando yepamusoro.
Pane zvikoro 22 muBulawayo zvinosanganisira Queen Elizabeth II Primary School panove paitirwa chirongwa ichi zvawaniswa makombiyuta ekushandisa mumacomputer lab aya. Panketa Library paiswawo computer lab inokwanisa kushandiswa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica nezuro yakasvika kumucheto kwe 31.4 trillion US dollars yainofanirwa kukwereta. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden pamwe nedare reparamende reHouse of Representatives vane mwedzi yakawanda yekuti vasvike pakupfumirana panogumira mari inofanirwa kukweretwa, apo bazi rezvemari riri kuisa matanho akawedzerwa ekuti hurumende irambe ichishanda kusvika muna chikumi. Vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara nemabatirwo emari dzekuchengetwa pamwe nekuchengeteswa kwemhuka nezviwanikwa munzvimbo dzavo pasi pechirongwa checommunal areas management program for indigenous resources campfire. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Vagari ava vanoti nzvimbo dzavo dzichakasarira zvikuru vachiti hakuna migwagwa yakanaka, zvikoro zvakawanda hazvina midhuri uye makliniki mashoma zvekuti vanhu vanofamba mitinhu yakareba kuenda kuchikoro kana kukliniki. Mumwe mugari wekuward 4 vawainchota vanoti nzvimbo yavo yakasarira zvikuru vachiti zvikoro zvakawanda hazvina midhuri inokwanirana nevana vemunharaunda yavo.
Aka tine zvinhu zvatotarisira kuti mari iyo inge ichishanda zvakafanana nekuti pane nzvimbo dzakaita sekunana matondo vanhu havana mvura. Tikatarisa zvakare kune zvimwe zvikoro zvine masatellite maschools achiri kutanga, tine tarisira kubatsiridzawo ipapo kuvaka mablocks zvinova zvinhu zvataimboita kudhara.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakobvo vaNDC yamuganda avo vanoti hakuna migwagwa yakanaka zvekuti mabhazi nemichovha zvinotakura veruzhinji hazvisvike kumusha kwavo. Vasiyambwanda vanoti havasi kuona zviri kuita mari inobva kuchirongwa checampfire.
Hatingagone kuti tidzokorore kuti titi makambanza airana aramba achirana because haana kana hwani chinhu chakakwanisa kusponsa munzvimbo yedu even bread kwere tichai chaiwo.
Pachabvunza kuti sei vagari vasingaite kuti migwagwa igadzirwe sezvo vamwe vavo vari mukomiti yecampfire kubva pamawadzi zvichikwira vachihota vanoti zvinhu zviri kuzofira mukanzuru umo munozorongwa kushandiswa kwemari nemakanzura.
Maitira ari kuita kanso yedu inoita zvinhu zvisina chekuita isingatarisi kuti isusu tiri vanhu here havane ine voice redu.
Asi mumwe mugari wekukariba vasemma wavo vane maonero akasiyana nevamwe. Vamawavo vanoti hapana mari yakawanda ichiri kuwanika mukuchengetwa kwemhuka sezvo vagari vaizima nekuuraya mhuka vachiti hadzipere.
Pamusoro pezvo hadzisi mhuka dzakawanda dziriko, mhuka dzaye dzakawanda. Vanhu ivai vamwe chetewo vari kutaura nhasi kuti tine kempa tekempa tekempa ivo vamwe chete vaiuraya mhuka izvozvo vachidya zvisingatengeswa. Mhuka ikozvo dzapera nokutewa newaya.
Mukuru wenyaminyami Rural District Council vaCletus Machingwina vanoti mari dzecampfire dzinoshandiswa zvichienderana nezvinenge zvarongwa nemakanzura ayo akasarudzwa nevagari. VaMachingwina vanoti zviri kutaura vagari manyepo vachiti pane chikamu 51 kubva muzana chemari yavanopiwa nemakambani anovhima kuti vashandise mabasa ebudiriro vamwe vagari vasiri kushandisa nemazvo.
Community inopiwa mari yayo is almost 51% of the value isn't it right? Yakanetisa madevelopment ikoko at ward level. Saka kana vachita pa ward level unozoti hatisi kuita madevelopment atoni zvatiri kufamba. Uchimini iwo at ward level they are already not organized.
Hatina kunzwa divi remakanzura sezvo sachigaro wavo vakenanchirongoma vanga vasingabatsike panharembozha yavo. Mumiriri wekariba muparamende vaJohn Horton vanoti chirongwa checampfire chakatadza kubudirira kare nekuti hachina mari yakawanda yachinounza sezvinofungwa nevanhu vakawanda. VaHorton vanoti budiriro yenzvimbo dzemola nesiyakobvo inogona kuuya chete nekubvakachirwa kwenzvimbo nevashanyi vanenge vachida kuona mhuka idzo dzavanoti dziri kuurayiwa nechirongwa checampfire. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makanzura akawanda ekumaruwa anopedza mari yecampfire achitenga zvikakarara zvemotokari pane kuti agadzire migwagwa nekuvaka zvikoro nemakiriniki.
Asi dambudziko rakanoitika nderekuti mari dzacho dzaiwanikwa dzecampfire dzaingoenda kuma RDC dzichingoshandiswa kutenga dzimotokari.
Chirongwa checampfire chakaparurwa muna 1989 nehurumende nemari yakabva kuhurumende yeAmerica yaiita $7.6 million. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare sondo rino taita hurukuro nemuyimbi wechidiki kudzai chikwari anozivikanwa nere magitare rekuti Case Kid. Ngatinzwei norondo yake nezvemamhanzi.
Kuma gitare ndakatanga kufita 2016 taingo daro daro asizwe recording takazotanga 2018.
Vabereki vehukama hama shamwari vaiti chii pamakazvitanga?
Vabereki vanenge vachingoona vachiti chingoitaito nekuzvupirira, saka ndokuramba takatsikawo kwatakaita.
Ivowo veruzhinji vari kutambira nasei nemimhanzi yenyu?
Vanhu vari kuitambira music namazvo, nekuti pese paunobudisa song unenge waungonzi unombozvifunga sei, unombozvigona sei, ende zvekuratidza kuti zviri kuita ndozvo zvichitipa pawa kuti tirambe tichiita sei tichibudisa imwe mimhanzi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muchigame?
Machallenges akati wandei. Ndatarisa izvizvi ndikada kuti ndinorekodha song, producer anenge achidawo mari. So masponsa ndowatiendisina, ndoyandikatoti nyaya hombe zvaizvezvi.
Mungasiyirewo here vatsigiri venyu mashoko maviri matatu?
Mashoko atingangoda kutaura ndeyekuti kune vatsigiri vanomira nesu vaarambai mumesu nokutenda zvinobuda chete. Navanyowani vavaya vachangotanga kutinzwa zuva ranhasi tangotiwo dai mukaramba muinesu.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Right, vanoda kuti bata vanotiona pa namba dzinoti +263 784 951 104, kana kuenda pa YouTube vakaonoti Case Kid Music ZW, vanoona zvese zvichibuda ipapo.
Ini tamambo simba mira indi saure tipo iki tarandi saure when mama itu jimi masara pavana babere kisho vakasi avana ire chamanga chete kutora kuma ya baba kuma ya baba kushaya machira zvino kupanana kumonya muchino kuzwana
tichiri pama gitare tinopendera nemashoko anosiririsa muimbi wenziyo dzechinyakare vari zvakare kwenyambira mbuya Stella rambisaiti weshe vashaya nhasi mambakwedza vari kumba kwavo muHarare. Aya mashoko aburitswa nemukuru weNational Arts Council vaNicholas Moyo vachiti mbuya chiweshe vashaya musure nekunetseka nechirwere chegomarara repfungwa vanga vave nemakore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa. Musa Kanganwe chirongwa chedu cheLife Talk na 8 Maneru patiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti yeParamende nevanhu gumi nevatatu yaiongororwa gwaro rakaburitswa nezeki rekutanga rekutarwa kwematunhu rePreliminary Delimitation Report iro rasvitswa kuParamende nasi. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku hizikati